Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 18 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Katambira waro fanikara vakatambira rakasi rakabva kuZimbabwe vakuchitarisa kuti zvakanyorwa mugwaro iri zvinopindirana here nemhosva dzavanotonga.
Dare reInternational Criminal Court rinotenda kuti pane vanhu vakaripira nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaferefetwe nenyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu nevanofungidzirwa kuti Mauto.
Tiri kuvaupa nguva iyi kusvika musi wa21 kuti vakanga vatadza kugadzira zvichemo zvedu kusvika musi wa21 tichadzokera kumamembers kwedu toona kuti tingabude nechisungo chipi.
Vamwe varayiridzi votanga kurangwa mabasa uko vana chiremba navanamukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vachiti vanogona kutanga kurangwa mabasa mangwana. Nhasi Studio 7 ichatanga kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri pamberi pezuva revapoteri richacherechedzwa nemusi wechina. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri vemuAfrica kumusangano weUS Africa Summit kuMaputo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga kuparwa kwemhosva pasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC rinoti ichokwadi kuti rakatambira magwaro ari kupomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo mhosva yekupondwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu 2018. Kunyange hazvo ICC ichiti haiwanzotauri nevatori venhau nyaya dzainenge yatambira, yaita izvi sezvo mumhangari akatobuda pachena. Nyaya iyi inonzi yakasvitswa kuICC nechikwata chevanhu vasingadi kuzivikanwa chinozviti Team Pachedu. ICC yaudza Studio 7 kuburikidza netsamba mbozha kuti ichatora matanho ose anokodzera sezvinodiwa nemitemo. ICC inoti kana ichinge yabuda nechisungo chaichatora, ichazivisa mumhangari. Hatinawo kukwanisa kubata chikwata cheTeam Pachedu. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose uye vari mukuru weInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vanoti havaone nyaya yeZimbabwe ichitambirwa neICC sezvo Zimbabwe isiri nhengo yesangano iri. VaTsunga vaudza Reichoto weStudio 7 kuti ICC pamutemo ichaongorora zvasvitswa kwairi, asi havaoni ichiisa vaMnangagwa nehurumende yavo parumananzombe.
Katambira waro fanikara vakatambira rakanzi rakabva kuZimbabwe vakuchitarisa kuti zvakanyorwa mugwaro iri zvinopindirana here nemhosva dzavanotonga. Vakaona kuti zvakanyorwa mugwaro iri hazvipindirani nemhosva dzandabva kutaura idzi, vanogona kuti okay, takatambira tsamba yenyu asi hapana zvatichaita. Asi vakaona kuti pane international crime, pane genocide, pane crime against humanity, pane crime of aggression, vanogona kuchiti asaka ipapo takuda kuchimbotiongororei nyaya iyi.
Tiri kuona kuti Zimbabwe haisi nhengo yeICC. Zvichafamba sei sezvo ICC iine simba rekuona nyaya dzenyika dzinenge dziri nhengo dzesangano iri?
Ndo wano ndo chimwe chechimu chichanesa panyaya yacho iyi nekuti kana vakaona kuti pane mhosva dzakaparwa dzinenge dziri mhosva dzinofanira kutongwa neICC then vanotarisa kuti nyika yacho inyika yakazvipira here kuti itongwe mhosva dzayo kuICC. Zimbabwe haisi nyika yakadaro, saka zvinenge zvakureva kuti vanenge vakuenda kunonzi kuUnited Nations Security Council nekuti United Nations Security Council ine simba rekuti vakafunga kuti pari kuparwa mhosva dzinogona kunganisa magarire evanhu pafano dzinofanira kunga dzichiongororwa neICC vanogona kuchipira nyaya yacho ivo seUnited Nations Security Council kuti aiwa ICC ongororai nyaya iyi. And izvozvo zvinongoitika kana tiri kuti nyaya yacho one inopindira panyaya dzinofanira kutongwa neICC, two patine zviri kuitika zvakashata zvinogona kunga dzichikanganisa magarire evanhu munyika iyoyo iyaendeswa kuikokoko. But pari zvino haZimbabwe handifunga kuti inosvika stejeyo, saka ICC inogona kunga nyaya yacho taiona asati hapana zvatirikuzoita.
Mataura emi kuti izvo ICC inogona kuti izvo haikwanisi kunge ichibata nyaya yeZimbabwe, mukataura zvakare izvo kuti izvo United Nations Security Council ine masimba ekuona kuti nyaya iyi yapinzwa mudare. Tichitarisa nyaya yakatarisana neZimbabwe pari zvino iri mumaoko meICC, tingaone here Security Council ichisimudzira nyaya iyi?
Handioni zvichiitikaba nekuti Security Council pari zvino ine nyaya dzakawanda dziri kuitika kuti manyika dzinoti chisei, like kuSudan kuri kuurayiwa vanhu vakawanda masoja, kuSyria kuri kuitikawo mhosva dzakadaro. And pane nyaya dzitombori dzinotomboongororwa dzirimo muAfrica kare dzandachitarisira neBurundi na DRC. Saka ndofunga kuti Zimbabwe pari zvino hapasati panyatsa kuti uremu hwenyaya yacho hunosvika pakuti Security Council yeUnited Nations inoti nyaya iyi ngaiongororwe neICC.
Mukuru weInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg, South Africa, naReichoto weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Reichoto abatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi.
Hakuna magwaro anouya kuhurumende yeZimbabwe achibva kuICC nekuti chekutanga ICC iboka renyika dzakasai kuti dzinoda kunge dzichiita kuti nyaya dzavo dziende ku International Court yashona iyoyo. Kana usiri memba nyaya yako haigoni kuinda ikoko, saka vakaendisa nyaya ikoko mapenzi vasingazive kuti mutemo unoshandisiwa sei. Vanhu vanogona kuendisa nyaya kuICC ndevanonzi mastate parties vakasaina kuti nyaya dzavo dziende ikoko. Imwe route kana kuti state kuti iendeswe ikoko ndokunge Security Council yasenzesa machapter 7 powers ayo ekurifea ekesi kuICC. Saka hazvibviri kuti ICC inyorere kuZimbabwe government kuti tine report yekuti makaita chekuti nechekuti nekuti we are not a state party. Chechipiri, Security Council has never would haina kumboreceive that report, so vaendesa ikoko mapenzi vasingazive kuti mutemo unosenza sei. Saka it's not an event and ICC will never respond to them nekuti havana jurisdiction to act on that matter.
VaZiyambi, tabva kutambira gwaro kuICC riri kuti izvo iro riri kuongorora nyaya yakasvitswa mumaoko mayo nechikwata chetimu pachedu ichi, imimi sehurumende munopindura sei mashoko ekunzi izvo hurumende yakaponda vanhu muna nyamavhuvhu gorapera?
I would be surprised if you are saying matabira gwaro riri kuti riri kuongorora what happened muna August. ICC has no jurisdiction to deal with issues dziri outside my state parties unless it has been referred by the Security Council.
Ko imi vaZiyambe munoti kudii pamashoko ekupomerwa kwehurumende kuti izvo yakakonzeresa kupondwa kwevanhu muna nyamavhuvhu gorapera?
President vedu vakaita commission, vaita commission ine mafindings. Mafindings aitwa vakabva vaita an interministerial task force iri kutarisa implementation yemafindings. Ndo zvandoziva.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vari parunhare muHarare naReichoto weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kumabasa nhasi zvichitevera kurudziro yesangano iri yekuti varayiridzi vasaende kumabasa vachitsutsumwa kuhurumende nemari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
ATUZ inoti nhengo dzayo dzakawanda nhasi dzaswera dzichidziya mushana kudzimba dzisiri pabasa zvichitevera kurudziro yesangano iri yekuti nhengo dzaro dziramwe mabasa kubva nhasi kusvika nechishanu nepamusana pekushomeka kwemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende. Sachigaro weATUZ mudunhu reHarare vamunyaradzi Musiwa vaudza Studio 7 kuti vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi vanodarika zvikamu makumi mana kubva muzana.
Tsvagurudzo yataita kubva kuvadzidzisi zviuru zvina namazana maviri yaburisa pachena kuti vadzidzisi makumi mana kubva muzana havana kutoenda kumabasa nhasi nechipiri. Kwozotiwo vadzidzisi makumi matanhatu kubva muzana vaenda havo kumabasa vati kwete kunorayiridza asi kuti kunotaurirana nevamwe vavo kuti vaonesane vavakurudzire kuti vabatane navo mukuramwa mabasa uku.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vatiwo vachatora matanho akasimbarara kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve isiri kuda kuvabhadhara nemadhora ekuAmerica.
Tiri kuvaupa nguva iyi kusvika musi wa21 kuti vakanga vatadza kugadzira zvichemo zvedu kusvika musi wa21 June tichadzokera kumamembers kwedu toona kuti tingabude nechisungo chipi. Matauriro ari kuita vanhu chisungo chinoteerera chinotoratidza kuti vanhu vari kuda kutoramwa mabasa zvachose kusvikira nyaya dzavo dzagadzirirwa.
Zvichakadai mumwe mubereka nemwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kugoromonzi mudunhu remashonaland east amai tinotenda Kahari vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi nekukasika kuitira kuti vana vasarasikirwe nedzidzo.
Inini semubereki ane vana vari kuenda kuchikoro ndikurwadziwa nekuramwa kuita maticha mabasa nekuti vana vedu vakurasikirwa nedzidzo yakawanda stereki ende nguva iri kufamba vana vedu vari kukura vachapezera vakuita misikanzwa vakange vasingadzidzi dai hurumende yakwanisa yapagadzirisa ipapo.
Zvichakadai mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira Zhou vati nhengo dzesangano ravo dzichatangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. VaZhou vati sePTUZ vachataurawo nevamwe vemasangano anomirira vashandi vose vehurumende kuti vaite muonera pamwe sechuma chemuzukuru.
Saka kubva next week tinenge tichishanda 3 days chete kubva musi wa24 ndo wiki yokutanga. Wiki yechipiri tinenge tapinda pakushanda 2 days chete.
Zvichakadai gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kubhadhara varayiridzi nemari yekunze kana kuvawedzera maRTGS pari zvino. Vati zvakawanda zvine chekuita nekuwedzerwa kwemari dzemihoro yevashandi vehurumende. Tibvunze kugurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vatisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo. Mutauriri weHealth Apex Council vapangana ichiveso vanoti vana chiremba vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kuramwa mabasa nezuro. Vati vashandi vakawirirana kuenda kumabasa kaviri pazuva asi vachiita zvekuchinjana. Vayambira kuti hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo havasi kuenda kubasa vose svondo rinouya. Vati Health Services Board iyo hatina kukwanisa kubata yati hurumende yakanzwa chichemo chavo uye iri kuedza kuchigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasimuka munyika vakananga kumusangano weUS Africa Summit kuMaputo kuMozambique. VaMnangagwa vari kubatana nevatungamiri venyika dzakaita seEswatini, Zambia, Rwanda, Malawi, Kenya, Guinea-Bissau, Namibia, Mozambique neBotswana. Musangano uyu watanga nhasi uye uchapera nemusi wechishanu. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence havasi kuenda kumusangano uyu sezvo vanenge vari kuFlorida kwavari kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Mukuseya nezvinyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Tinozvifarira kuti Africa igadzirise neAmerica kuti dzidyidzane vaone kuti vangabatsirikana padevelopment yeAfrica as a whole. Zvingatifadza izvozvo. Zvinotiradzikawo kuti naiyo Africa pachayo dei ikatoredzerawo zvakaita America, ichivana maUnited States of America zvayakaita ikatoo United States of Africa kuno kwatiri. Zvinotozoita zvinhu zvinotipa budiriro yakanaka, nokuti maresources atinawo muAfrica anenge akushandiswa zvakarurama zvine muyero, uye zvokubatsirana pachavo vaine chinangwa chimwe chete chokuti dei Africa yese zvaiyabudirira. Ini ndinozvikudza. Zvinongodiwa chete kuti dei vaenda navanhu vemabhizinisi vakati wandei ipapo, kuti zvavanenge vachironga vanhu vemabhizinisi vopachavo vanowanawo vamwe vanosangana navo ikoko vachironga zvokudyidzana kana zvokusenza pamwe chete namamwe makambanisi ekune dzimwe nyika.
Asi ivo vatungamiri vedu vemuAfrica ava vaJokonya, munoona here vachinyatsonzwisisa kuti vakaita chirwirangwe vanokwanisa kukohwa pakakura kana vachidyidzana nenyika dzakaita sana China nana America idzi?
Izvozvo ngatibve nehistory yeAfrica secontinent yanga yakakolonizwa. Zvatora mukana nokuti ruzhinji unopinda kana pasimba apaka uchitya kuti vanhu vaya vanogona kudzoka kuzotitora futi vagotiita colonize. Ndo chirwere chikuru chiri muAfrica kuti vanhu ava vari genuine here, vari serious here, kana kuti vari kuya nedhoro rekumashure kuda kuti dei vadini vatitorera upfumi hwedu. Saka zvazvida kuti iyo Africa pachayo ibatane zvakasimba ikange yasunga iyo. Pavanenge vachiita mutauriro wokudyidzana iwoyu zvinoita nyore, ende munokunda nokuti mune mafamba pakarurama pamwe chete, nokuti maresources edu kanga abatanidzwa Africa abatanidzwa tine maresources akana wanda kupfuura pasi rose. Saka dei vavazviziva izvozvo, ndo zvatoda kuti dei vakurudzirwa kuti vazvizive. Kana isusuwo muno munyika matiri dei tovaungana tichisangana navakuru venyika tichivaudzawo kuti isu ndopfungwa dzedidzi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanga vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Musi wa20 chikumi gore roga roga pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Dingindira riri rekukurudzira vanhu kuti vapindewo mutsoka dzevapoteri. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti kusvika muna 2017 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 miriyoni vari muupoteri. Kunyange hazvo Zimbabwe ichichengeta vamwe vapoteri kutongogara refugee camp, kunewo zvizvaro zveZimbabwe zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Asi nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvaro zveZimbabwe zviri muBotswana, uko kune mutori wedu wenhau Shingirai Madondo.
Vapoteri ava vakatiza mirizhonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva pamuzinda wevapoteri weDukwi Refugee Camp, iyo iri kuChamembe kwakadziwa kubvazuwa kweBotswana. Asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe, vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvokudya zvemaringa kwana madhora makumi maviri kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato rezanupf vachishanda nemauto apo vaRobert Mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mirizhonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika, sezvo pasina inge akunda zvine mutsindo pakati pavaMugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai weMDC. Asi vapoteri vakawanda vataura neStudio 7 vanoti nyika yeBotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sajgaro wekomiti inoona nezvokuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yeDukwi, vaBekimpilo Weza, vaudza Studio 7 kuti vapoteri Varuparu mananzombe sezo wachigara wakavariru wa mukamba semombe zirimu mapadoki.
Ngetaka tarisira kusununguka pa upenyu nepa mabasa. Ta tarisira kuti tisambo shungurizwe. Swataitwa kuZimbabwe atisi kuvhumirwa kubuda tikuto regreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita dai tisina mbouna kuBotswana.
VaNigeria ndabeni avane makore makumi matatu nemashanu vanoti vakatambisa makore makumi nemashanu vagere pakamba yedhukwe vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une masicho une nguva dzekuaccepta unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko because chikuru palife yemunhu ka its life unoona kurarama get the sense ndochinhu chihombehombe unofanira kunge at least une upenyu hunenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hazvo kumba kure kumba munguva yemarwadzo ane mafaro. Mumwe wapoteri vaSimon Veremu vaudza Studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivafuisa ndivo vachiri panyanga.
Status quo iyo ndiyachangoramba tinayo svika mibvarazanani kumusha because home is home. Musaradzorwa kumusha sirenda kumusha sogara kumusha izvo ga looking at a future tiri kumusha but environment isina kubvira tati tinogara kumusha ikoko sort conducive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJohannesburg Technical College vamaidei musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jabavu vanoti namoi vapoteri vanobva kuZimbabwe ndemwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezwe wari muno tingakwanise kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kuti watu iwo vatori pari nani saka ngavangorambawo wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava yemasoni munangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yava mukwetsi masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukanwa mamupere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vakuru vakati chakupa ronda chati nunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika munyika munyaya dzezveupfumi sezvo zvinhu zvese zvangoita manyamamire nerongo vamwe vachiti zvaremera kumusoro setsvimbo. Mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva, inflation ichiita uchamuramba mhuru pasina ari kukwanisa kuipingudza. Mapoka anokosha munyika ezveutano nedzidzo haasi kufamba zvakanaka sezvo vashandi vari kurangwa mabasa vachida kuti hurumende itarise zvakare mihoro yavo iyo vanoti yasara pasi zvakanyanya zvichienzaniswa nekukwira kwemitengo yezvinhu. Izvi zvinonzi ndizvo zviri kuitikawo kuvashandi vemumakambani akazvimirira sezvo makambani akawanda asina chaari kuburitsa nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodiwa kuti vagadzire zvitengeswa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanoti nekuda kwekuti makambani haasi kushanda zvakanaka haakwanisi kuwedzera vashando wavo mari dzemihoro kuti ifambirane nekukwira kwezvinhu.
Kuora kwevanhu zvinoda kuti tishande mumakambani pave neproduction. Tikasawana production hapana zvinoitika. Kuti tiwane production makambani anofanira kunge ari kuwana mari uye akaenda kumabhengi. Kumabhengi hakuna mari. Mari dzavari kuwana vari kuwana kumaparalo market dziri mari dzinoriva kuti udziwane zvakare unenge uchida mari yakawanda yekuti undotenge mari yacho inodikanwa especially mari yemahisai yeforeign currency. Saka tine dambudziko guru ipapa. Saka zvichinetsa kuti vashandi havasi kuwana mari dzakakwana, mitengo iri kukwira, ikonomi yedu iye zvinezvi iri kudzika, iri kuramba ichidonha, upenyu hwavanhu huri kutoenda west and west.
Mashoko avaZembe aya anotsigirwa nemwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, ava vanoti mitengo yezvinhu iri kungoshandurwa zuva nezuva muzvitoro, izvo zviri kuomesera vatengi.
Rukupinda masupermarket tiri kuona vakomana vanenge vachiadjusta maprice, saka ati ndodambudziko ramo munyika kuti zvangokwira almost on a daily basis.
Dr. Chitambara vanoti mucherechedzo mukuru wekuti upfumi hwenyika hauchina kugadzikana zvakanaka, kukwira kweinflation iyo yadongorera kuda kupinda muzvikamuzana kubva muzana.
Inflation inomezha kugadzikana kana kusagadzikana zvakanaka kweupfumi, ibaromita inoshandiswa kuongorora kuti upfumi hwakamira sei. Saka makaona inflation yakusvika kuma97% zvakungoreva zvega kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana zvakanaka.
Varairidzi vari pasi perimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatangawo nhasi kuramwa mabasa vachida kuti hurumende ivatambirise mihoro yavo nemari yekuAmerica, vachiti mudzimba dzavanogara vamwe vave kunzi vabhadhare rendi nemari yekunze iyi. Ukuwo vashandi vezveutano vari pasi pesangano reHealth Apex vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachingoshanda mazuva maviri svondo rino kukundikana kwehurumende kugadzirisawo zvichemo zvavo vobva vamira kuenda kumabasa zvachose. Sachigaro wesangano reHealth Apex vapangana ichivese vanoti chavari kungoda chete ndechekuti hurumende idzose uremu hwemari sezvayaive kare kuitira kuti vakwanise kutenga zvinobatika.
Dai vatinzwisisawo kunyanya vamutuli vagadzirise ipapo kuti kwoitwa sei.
Matambudziko osaya angagadziriswa sei? Panodiwa chii chaizvo kuti zvinhu zvigadzikane? Nhengo yezano PF uye vari mukuru wekambani yeGMRI Capital vaGilbert Muponda vanoti chikuru chinongodiwa chete kuti upfumi hwenyika hugadzikane kudzora chivimbo muhurumende kuburikidza nenhaurirano dzinopindwa nemapato ose zvematongerwo enyika kusanganisira zano PF neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa.
Confidence inowanikwa nekuti mapato ese ngaataurirane kuti vanhu vaone kuti no tiri kushandira chinhu chimwe chete, nekuti tine vamwe vaya vari kudira jecha musadza. Saka kana pane ari kudira jecha musadza rinodyiwa nevamwe, hapangaitike confidence.
Kusvika izvi zvaitika, veruzhinji munyika vacharamba vachingokurudzirwa kuti vasunge dzisimbe, asi pasina chinenge chichavasimbisa ivo kuti vakwanise kusunga dzisimbe. Mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa nhasi vakoka kumabiko vanasikana vechikwata chenetball vakabudirira kuenda kuLiverpool kuBritain kumakwikwi enetball. Hurumende yavimbisawo kuti ichatenga matikiti endege uye kubhadhara pekugara. Ukuwo mutori wedu wenhau awana mukana wekunga achitaura nevasikana vari muchikwata ichi. Tonzwa kuna Michael Kariati.
Vachikura munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe, vatambi vechikwata chenetball chenyika chemaGems vaingonzwa zvakasiyana-siyana nezveEngland, vasina zviroto kana pfungwa dzekuti rimwe zuva vachasvikako. Vamwe vainzwa nezvechando chiriko, vamwewo ndivo vaitaurirwa nezvezvitima zvinofamba zviri pasi zvisingaonekwe nevari pamusoro, vamwewo vachinzwa kuti mumhepo munenge makadii kana munhu ari mundege. Asi nyaya dzese idzi kana dzaive dzechokwadi kana manyepo dzave kududzirwa apo chikwata ichi chiri kusimuka chakananga kuguta rine mukurumbira reLiverpool kuEngland kumakundano emadzimai ebhora remaoko epasi rese e2019 World Cup ayo ari kutanga musi wa12 Chikunguru. Mumwe mutambi wechikwata ichi, Loren Manjoro, uyo akakurira kumaruwa edombo shava, anoti haana kumbobvira azvifungira kana kurota zvako kuti achakwirawo ndege muupenyu hwake kuenda kuEngland kunyanya kumakundano eWorld Cup.
Vazhinji vedu hatisatambokuendawo. Ndakakurira kudombo shava but handina kumbobvira ndafungira kuti ndingakwanisa kutamba kuWorld Cup.
Imwe nhengo yemaGems Asla Ndovu anoti pavakasvika apa panorema zvekuti vashoma ndokunge kana vazokwanisa vachasvikapo.
Ndirikufara zvisingaiti kuzi vamuwanga patisvike apa pari kuvaremera kusvika. Ndaive kuathletics ndakatozoita zvokupushwa kuti uya kunetibo just because speed of speed yangu.
Mumwe muGem Alistair Were anoti aingoshuvirawo kuti rimwe zuva atambirewo chikwata chenyika cheZimbabwe, asi hapana paimbofungira kuti angangoendawo kunotamba neve kune dzimwe nyika.
Tinotenda tire zvakare mangwana kuti tichakupai chimwe chikamu chenyaya iyi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 18 kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ARGF okuyimali engasathengi lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho-ke abalithi-ke bathi-ke kusukela namuhla kuze befikele esihlanu abayi emsebenzini bethengisela befuna imali yabo ngohlobo lwe-United States dollar.
Ababalisi abangena kusilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% babikwa bengayanga emsebenzini namuhla bekhalaza kuhulumende ukuthi abaholise ngedola lemelika njalo akhuphule iholo labo.
Asikasizi ku-stage eyokuthi i-ICP izathola ukuthi indaba le kumele ibe yindaba abamele behambe ngayo phambi ukuthi behlaziswe olokuhlolisiswa ukuthi iZimbabwe kumele kuprezidenti wayo bemlethe emthethwandaba e-ICC.
Lanxa umthethwandaba we-International Criminal Court usithi wamukele ingwalo zokwetheswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa umlando wokubulala, umthethwandaba lo ubikwa ungelamandla okwahlulela kulolu daba. Kuli viki kunanzwa ilanga lesiphepheli ele-World Refugee Day, njalo iStudio 7 izalethulela izindaba eziphathelane leziphepheli zeZimbabwe ezikwamanye amazwe. Kusukela namuhla siqala njengabeZimbabwe abasenkambeni yeDugwi kweleBotswana. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kabayanga emsebenzini lamuhla bekhalala umsebenzi njalo bekhalaza kuhulumende ukuthi abaholise ngedola lemelika lokuthi akhuphule iholo labo. I-ATUZ ithi ababalisi abakhalale umsebenzi bangena kusilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40%. Kubika uGibson Bebe.
Ezikolweni eziningi abantwana batshone behlezi ngoba ababalisi ababuyanga emsebenzini, kuthi laba ababuyileyo batshone behlezi bengasebenzi bekhalaza ngokuncipha kweholo labo. Ukukhalala umsebenzi kwanamhlanje kuqondane lelanga lokuhola lona elize lingaguqukanga okwengezelele ukuthukuthela kwababalisi. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obedi Masaraure uthi bakhangelele ukuthi inani lababalisi abakhalele umsebenzi lizaqonga kusasa.
The second phase of our job action was a major success today. Only 60% of teachers showed at work.
Isahluko sesibili sokukhalala umsebenzi sihambe kahle namhlanje. Inani elingamachumi ayisithupha kuhulu elilodwa, 60% lababalisi kuphela yilo elihambe emsebenzini.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Fortune Jamela, yena othi iholo lababalisi alisathengi lutho ngoba intengo yezitolo isikhuphukile. Uphinde wathi sokumele uhulumende akhulumisane nenhlanganiso zonke ezimele ababalisi ukuze kuthuthukizwe impilo zababalisi.
Namhlanje kumhla ku-18 ke kuzokuqala kwe-strike ke esibize ngababalisi ngitshengisela ngokungathabi kwababalisi ngokwenziwa nguhulumende ukuba aflathele angaphisi lokuthi akhulumisane nababalisi ngomholo wabo. Umholo wababalisi ulokhe ufakwe emalini ye-RTGS okuyimali engasathengi lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho-ke ababalisi-ke bathi-ke kusukusela namuhla kuze kufike lwesihlanu abayi emsebenzini betshengisela befuna imali yabo ngohlobo lwe-United States dollar.
UJamela uqhubeke ethi nxa uhulumende engathathanga inyathelo lokukhulumisana lababalisi kunsuku ezine ezilandelayo, abenhlanganiso zababalisi bazahlala phansi bacebisane ngenyathelo abangalithatha.
Lokhu-ke kuzaba kudanise kakhulu ababalisi ukuthi-ke amalanga la adlule kungabi-ke lokutshengisela ukuthi-ke uhulumende afuna ukuthi axoxisane nababalisi futhi-ke sokuza thina sihlangane njengenhlanganiso lezinye-ke inhlanganiso zababalisi sibonisane ukuthi singenzani okulandelayo.
Ababalisi bathi loba nje inkokheli athuze ithe bakhalale umsebenzi kwamalanga amane bona balenhloso yokungabuya emsebenzini nxa uhulumende engazange avume ukubaholisa ngedola leMelika. Omunye umbalisi umnumzana Brighton Ncube ofundisa emaphandleni ukuthi njengababalisi iholo aliseneli ukunakekela imuli zabo.
Izizathu zethu ezimqoka, sifuna iholo lethu ngama-US dollar. Kwesibili, asisenelisi ukugcina imuli zethu ngoba iholo lethu lisiwa isisindo insuku zonke. Okwesithathu, i-interbank rate abakhuluma ngayo ayisincedi ngoba isilinganiso esisebenzayo ngesomsika omnyama. Ikanti layo amabhenki ethu kalawo ama-US dollar abakhuluma. Okwesithathu, asilani lezo mbangazwe, silela ilungile lethu njalo sizaqhubeka siqoqoda iminyango komqhatshi.
Ababalisi bathi uhulumende uyenelisa ukuthi abanikeze iholo abalifunayo ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende wenelisa ukubuthanisa izigidi ezilikhulu zamadola ngenyanga edluleyo. Imizamo yokukhuluma nomphathintambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima yehlule kanye lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena-ke oveze ngenyanga epheleyo ukuba uza kwengezela iholo lezisebenzi kodwa ethi iholo ledwa leMelika angeke alithembise. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Inhloko kahulumende yesabelo sakwaZulu Natal kwele South Africa umnumzana Sihle Zikhalala usefunge wagomela isithi uzaluqeda du uhlupho lokuhlaselwa kwabatshayeli bamaroli avela phandle kwelizwe lokutshiswa kwamaroli abo kulesi sabelo. Iningi labatshayeli beZimbabwe lithwele amagabha avuzayo ngalolu hlupho. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ekhuluma labezindaba ngemva komhlangano awuqhubele ziphathamandla zesabelo lesi phezu kwendlela afuna izinto zihambe ngayo, uzikhalala uthe izenzo zabahlasela amaroli zifana lokwenqabela intuthuko yalesabelo.
We're not going to tolerate that. We're going to enforce law, and we have instructed police to ensure law
asisoke sikuvume lokho sisebenzisa umthetho. Sesitshele amapholisa ukuthi abophe bonke abachisa amarolila, akekho esizamchiya ngaphandle.
Sekulezinyanga kuqhamuke imbi phakathi kwabachayeli bamaroli bakwamanye amazwe labawele South Africa. Abakwele South Africa bethesa bakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi. Banenga abachayeli abachayayo abanye bejiselwa amaroli kulodlakela. Noma kunjalo umphathintambo ogatsha lwezokuthutha umnumzana Fikile Mbalula uthi bafuna lokukhangela insolo ezithi ulabachayeli bamarola abangela mvumo yokuba selizweni.
Using the laws of South Africa, labor for South Africans
to get higher numbers and eliminate all illegal people in the system.
Sizasebenzisa imithetho yemsebenzi kuleli ukuze abakwe South Africa kube yibo abaningi kwezokuchayela. Sizakhupha bonke abachayela ngokungekho emthethweni lokujezisa ababaqatshileyo.
Ukungenela kwahulumende wakwaZulu Natal kulolu daba sekumukelwe ngezandla zombili ngabachayeli bamaroli beZimbabwe, iningi labo abaphatheke kabi kakhulu ngalokhu kuhlasela. Omunye wabachayeli laba ongathandanga ukuthi igama lakhe livezwe uthi uhlupho yikuthi abahlaselayo laba bahlasela ngitsho labachayeli abalemfanelo zonke zokwenza lo msebenzi.
Nje into besicela singabantu besizwe silapha singabashayeli njalo silapha ukuthi ugovernment walabo wakuleli waseSouth Africa asibone asimele kahle ngoba bayazi isituation yasekhaya kithi lapho esivela khona.
Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi isombululo ukuthi abachayeli bakwamanye amazwe baqoqane basebenze ndawonye.
Sibagqugquzela kakhulu ukuthi kumele bajoyine ama-trade unions eSouth Africa lapho esabe sikhuluma khona lohulumeni weSouth Africa ukuthi udaba lokutshisa ama-truck luphele njalo futhi sifaka lesikhalazo zabachayeli abavela eZimbabwe.
Ngosenjalo abanye babachayeli laba sebesungule inhlanganiso yabo abayibiza ngokuthi SADAG Drivers Association ngethemba lokuthi izakwenelisa ukuqeda uhlupho lolo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umthethwandaba wamazwe omhlaba o-International Criminal Court uthi kuliqiniso ukuthi wamukele ingwalo zokukhwezwa kodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe owetheswa umlando wokubulala abantu mhlaka 1 kuNcwabakazi nyakenye. Lolu daba lukhwezwe AICC ngabeqembu elizibiza ngokuthi Team Pachelu esingenelisanga ukukhuluma labo. Kodwa iqwetha elilwela amalungelo oluntu engumkhokheli njalo wenhlanganiso yabomthetho e-International Commission of Jurists ezwekazi le-Afrika, umnumzana Arnold Tsunga utshele uRachel weStudio 7 ukuthi gaboni umthethwandaba we-ICC usahlulela kudaba lolu ngoba eleZimbabwe lingayisilo lungalawo.
Ngizwile ukuthi kule bandla elihambise indaba zokubulawa okwenziwe abantu eZimbabwe ngo-August emthethwandaba othiwa yi-ICC. Umbono wami ngokuthi i-ICC yona ukuthi iphathwe ngendaba le kumele isuthiseke ukuthi kule crime ethiwa international crime, genocide, crimes against humanity, war crimes, abiyenziwe eZimbabwe ngo-August. But umbono wami ngokuthi hayi kathesi asikafiki ku-stage eyokuthi i-ICC izathola ukuthi indaba le kumele ibe yindaba abamele behambe ngayo phambili ukuthi behlanganise olokuhlolisisa ukuthi iZimbabwe kumele yini uFacebook wayo bemlethe emthethwandaba e-ICC. Enye indaba yikuthi also iZimbabwe aso lizwe elazibeka kubandla le-ICC ukuthi amacala ayebenziwe eZimbabwe ebe ngamacala ahanjiswa emthethwandaba we-ICC. Ngakho ke kutho ukuthi hayi kade sisifunga ukufaka nje indaba ngikhona ngale bhata angikholisa iza kuya ndawo.
Umnumzana Arnold Tsunga ligqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabomthetho e-International Commission of Jurists e-Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Rachel Towe Studio 7. Siphinde saxoxa njalo lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi. Yena othe umthetho andaba we-ICC awulawo amandla okuthonisisa eleZimbabwe njengoba lingayisilo lunga lawo. Ngokunjalo uthe labo abakhweze lolu daba badlalise nje isikhathi sabo. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kuyona le iviki mhlaka 20, iStudio 7 izalethulela izindaba eziphathelane lapha eZimbabwe asebaphephela kwamanye amazwe kusukela namuhla. Siqala ngodaba lwabeZimbabwe abahlala enkambeni yeDukwi kwele Botswana abathi impilo njengesiphepheli kayikwabitheki ngitsho la kancane. Kubika uMartin Ngwenya.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDukwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inengi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo Weza yena ongumqondisi weziphepheli eDukwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Yona impilo njengesiphepheli asompilo engathi mina impilo engafiswa ngumuntu wonke nje ukuthi aphile eyikho khona ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli kodwa kuyakusiza lama challenges njengayenza ukuthi umuntu asukele izwe lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonale.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
Sitholisana ukuthi kulokuncindezela okunjengakhonokho, usufana lo muntu oselizweni lakini lapho baleke khona. Ngoba sofana lokuthi uyahlukuluzwa. Ngoba nxa umuntu kungela ma-rights akhe engatholi emalungelo akhe, kufana lokuthi ulokhu ephakathi koncindezelo. So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kule peace kungela imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile. Lokhu abakuthi ngesilungu emotional.
Uweza uthi noma nje impilo ilukhuni, bayathola isikhathi sokuzilibazisa bedlala ibhola kulamaqembu achiyeneyo ancintisanayo. Okukhathaza uweza lezinye iziphepheli ukuthi kusasa ibaphatheleni bengazi ukuthi bazabuyiselwa ekhaya, bazamukela kwabanye beBotswana kumbe bazahanjiswa elizweni lesithathu uma bengabuyelanga ekhaya. Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasuChibi oyisiphepheli esihlala eDukwi othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Impilo vele yona ema-refugees. Impilo ebuhlungu kakhulu. Baphila impilo engathi ngesikhiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba eBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye, uChibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza. Uthi noma nje yonke into ilokubi lokuhle, uba isiphepheli akula okuhle.
Ngokuhlela kwami enkambeni angikayiboni into enhle, ngibona zonke izinto zizimbi kuphela. Kunabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kuba sizile, but kimi kuyimi mina umoya amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje isiphepheli sikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba oyi-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphephele eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine iziphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eGaborone weleBotswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Mozambique namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ojonge ukukhuthaza ubudlelwano obuhle kwezamabhizimusi phakathi kwele Melika lamazwe asezwekazi le-Africa owe-US Africa Business Summit. Umbuthano lo uza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla, intengo zikhuphuka mahlayana njalo le mali yeZimbabwe igugudeka nxa iqathaniswa ledola leMelika. Umongameli Mnangagwa ungomunye wabaholi abakhangelelwe ukukhuluma kulumhlangano. Ukhangelelwe ukukhuthaza njalo abatshali bezimali abavela emazweni achiyeneyo ukuthi bazevula amabhizimusi abo eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uzaphumelela na kulokhu, nanku phela useke wakhuluma emihlanganweni efanayo kodwa avekho abatshali bezimali asebezile eZimbabwe. Nansi ingcwethi ehlaziya ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Angiboni ukuthi umungameli uMnangagwa uzabuya lokunye okuthiyene lalokhu esilakho khathesi, ngoba singakhangelisisa sizabona ukuthi akula ntshintsho ekhona khathesi kundaba ze-economy yethu. Abantu bayahlupheka ngendaba yedola, njalo ama-investors abakabikwazi ukuthi indaba le uMnangagwa ayekhuluma ngolwesihlanu e-currency entsha izahamba kanjani.
Amazwi kakuchera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Akulokuningi engaphenduka lakho. Ama-summit lawa is very rare ukuthi uhambe khona uphendukule mali or ama-investments which are concrete. Usually ama-deals amankalakatha for ama-investments take several months of preparation. So amboni ephenduka with a lot of things. Kuyafana lesikhathi ahamba khona eDavos.
Lanxa ukuchera lo Manduna besithi akulalutho olubambekayo uMnangagwa azaphenduka lalo kwele Mozambique, ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kulungile ukuthi umongameli Mnangagwa abe semihlanganweni enje akhulumisane labatshali bezimali.
Sifuna izizathu labo lapha for technological transfer and ezifanakalezo. So uhambo kamongameli mina ngingakugahlanga sona lethi isizathu sokuthi hhayi sisancika thina. Kodwa imeleko ekwenzayo uyaqaza ukuthi hhayi bona ngabana ndaba le-Afrika yethu.
Ukuchabalala komnotho sokubangele ukuthi ezinye izisebenzi zikahulumende zikhalale umsebenzi zisithi kumele zengezelelwe iholo lokuthi zibhadalwe ngedola leMelika. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube uthi baphatheke kabi ngobunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo.
Isizwe kubuhlungu kakhulu ngobuhlungu abantu abadlula kibo abalokhu bengena kibo kusiya phambili. Into abangayibanganga kodwa ibangwe ngabanye ukuthi yenzeke. Imali kayisakwazi ukuthenga lutho njengoba sisitsho ukuthi inflation iyaqansa, kusho ukuthi sisinto sayo nxa ithenga izinto sesiphelile kasisekho. Kunjalo nje abantu akula kholo elikhwelayo abaningi abasebenzi vele phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuzaba ngubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu obusabekayo.
Umhlangano we-US Africa Business Summit lo ukhokhelwa inhlanganiso yeMelika ebona ngokuxhumanisa osomabhizimusi bakulelo lizwe labosomabhizimusi be-Afrika e-Corporate Council on Africa. lanxa bekhona abathi akula lutho umnankagwa azaphenduka lalo kulomhlangano, abanye bathi akwaziwa okwanonisa ingulube. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa seqatshe inkampani yakwele Melika esibili ukuthi imncedise ukukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yiMelika. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Spanda, uthi lokhu yikudlalisa nje imali.
Ngibona ngani imizamo kaMnankagwa iyona le mizamo efana le abantu esibabiza sithi ngamaqembo odlakela andi ukuthiwa yimafia. Ukuthi nicabanga ukuthi umhlaba nje ungaqilwa ukhangele isikhathi sonke, ngoba yena ethemba ukuthi uzabe ezigezisa nje kuphele engalungisanga izinto. Ngibona ngani kananzelela ukuthi sibangase kuso side kakhulu okokuthi ngeke abe lobubelo. Kodwa kukhona kunye ngani ekungani siyakuzwa lapho ukuthi abantu laba abaqhatshayo nje uMnankagwa abaqhatshela ukuthi benze umsebenzi wokuthi angani ufaka ilizwe ekukhanyeni okuhle. uMnankagwa olungisela ukuthi nxa kungaba khona ukuvuka kwabantu besithi badinga uhulumende olengqondo, yena ulungiselela ukuthi alwisane labantu ngendlela ephakeme kakhulu, ebese esebenza la amankampani ukuthi avale iqiniso lingazakali kwamanye amazwe. Kodwa ngibone ngani mina intatheli izindaba soze ziyekele lokho kusenzakala.
Ubona iphumelela yini imizamo yakhe? Amazwe afana leMelika laboBhilithane edlelana kuhle layo uhulumende kaMnankagwa?
Ngibone ngani kuyizeneze ilizwe linjengeBrithani, sikhuluma kanje akumaviki amangaki bephumise ugwalo olukhangela ngezelungelo lwabantu emhlabeni wonke jikelele, batsho ukuthi babone ngani uMnumzana uMnankagwa ngani uliqili uzama ulume position isikhathi sonke ezenzayo umuntu oqondileyo. Bonani khonokho ukuzamfaka esibangeni sokuthi angaphumelele ekuqileni kwakhe. Njalo laba ngapha ngeke basuke baziphikise kangawo ngendlela yokuthi sesithi ngesikhiwa va on record ngokuthi bayamazi ukuthi uMnankagwa ungani uluma eposition njalo iqiniso.
UDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma, yena othi ngempela uhulumende udlalisa imali.
Njeba kulaloto oluzatshintsha indaba yamasankinyana, mina bona abantu alokutshona usuyayithatha amakampani wayingenza andeke nakona bevolontiri nabenza mahara yeku-right, but nokuthi thina thina njengohulumende ezizambe sibhadale lokhu lami ngingakwala sibili, ngoba ngibona abantu asayezidlalisa imali. Abantu labana they know what they want and aba-chedengi khona balabalapa abami khona bona okwabo zikuyona reverse land. As long as zingarevesanye iland noma ungaze kusho ubani kutheni amasanye ndawo ayaleleke khona.
Kodwa liyakunanzelela yini ukuqakatheka kokuchiyana lemikhuba lemikhutshana emibi ebeliyenza njengezano ukusabusa umgabe nxa ngempela njengokutsho kwenu selinguhulumende oguqukileyo selizano ehamba ngonyawo olwehlukileyo kulolu kamgabe?
Imikhuba engabe emizi esiyenzayo yiphi baba? Ngoba mina esifaye zami concerned izamthethi even ngesikhathi sikababa omgabe ayizange ibe nemikhuba emibi. Kodwa into eyenzekala ukuthi kulabantu ababesebenza ilizwe leZANU-PF ukwenza imikhuba emibi.
Imikhuba emibi engikhuluma ngayo lapha ludaba lwenkohlakalo udlakela ukubotshwa mahlayana kwabantu abaphikisana leZANU kanye lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasosha.
Iproblem yabantu ukuthi bona uyasuka lapha uyotshayiswa ngempama sizilalele ngase sizivunga manje sinokudla futhi yona no Zeran Pay wayeshona sesilungidla mina ngihlanga ngempama. Kangela into eyenzakalayo even endaweni amasosha ngihlala ngikhuluma mina amasosha ayengelanga lento eyenzakalayo babethe zimabharakini abo ngale amapholisa lawa ayihlalele sezimsebenzi abo ngale abantu babuya bavuka udlozi bathisa inkamba babulala ipholisa entumbani lapha komlayo ipholisa lafa igqoke i-uniform. Ngabe abantu laba bazange benze konke lokwana amasosha lawa ngabe vele ngazange ngankeni.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezano PF wane leo libalelisa yongo, ntunga milinko, mao.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.